ska iye zvino tanga tichiripa panguva yekudzidzisa vanhu vedu zvinangwa zvedu nezvimwe zvakadaro saka changopedza izvino kusangano watanga tiine vanhu 450 mamobilizers edu emuno Maharare tichiita training uyezve nokuzova commissioner kuti vachienda iye zvino kunoita zvavanofanira kuita
kwasei vanga vasati vatanga kuita basa
ano vanga vachipedza basa kungoti zvatinoita ndezvekuti hatingobuditi zvinhu zvatiri kuita kuti munhu wese wese aziye zvatiri kuitaiwo kuvaunganidza ivavo 450 ndoona kuti pane basa ranga richipedzwa kare
bato renyu richaitawo here maprimaries
approach yedu isusu ndeyekuti tinopinda mucommunity as you know tinonzi build Zimbabwe alliance saka tinopinda mucommunity tobatsira kuidentifya maleaders toita process yedu isusu mucommunity machona imomo yekubvumirana nevanhu vamwe vemucommunity kuti leader wavari kuda ndiani kana tadaro toita invest nemamba leaders vamwe vachona vanhu vachamira kubato redu vanhu vanga vari vanobva kune mamabato saka tinzi build Zimbabwe alliance hatisi kungomita vanhu vati kunzee build Zimbabwe alliance chete asi vamwe vanhu vanenge vatoenda through maprimaries havo kune mabato avo kana kuti vari maindependent vomira on our platform
hurumende yenyu ichasiyana sei nemamwe mapato atiri kuona
zvinotangisira panyaya yatiri kutotaura iyoyi yetraining kuelekta munhu akati amboverenga iya inonzi urban council act kuzvikuvadza kuelekta mp akati amboverenga constitution yezimbabwe asingatombozivi kuti zvaakatarisirwa kuti aite kana aelekwa ndezvipi kungozvikuvadza
sei bato renyu risina kupindawo mumaalliances namamwe mapato anopikisa
nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti vanhu vari kukwikwidza ivavava chaicho chaicho chavari kuvimbisa ndechipi mukazvitarisa iye zvino tisu isusu vebuild Zimbabwe alliance vakatanga kubudisa inonzi manifesto yedu saka nyayango tingomhanyira kungonobatana hatizivi kuti vamwe vachona vanenge vachizoti vari kuita varoda kuzoita chii kana vapinda muhurumende